ndinotenda Ismagilas Ningwe mandipe kuti ndikwanise kutaurawo pamusoro pezviri kuitika kuno kuEthiopia kuburikidza nendege yakadonha Ethiopian Airlines nezuro. Vanhu vese nhasi kubvira nezuro zvanga zvakavabata zvakanyanya zvekuti nhasi kumabasa hakuna kushandwa kwakanyanya. Tatanga kusvika kubasa kukaitwa iya inonzi lowering yefleg kudzikisa fleg mureza kuchema vamiri vedu vakafa. Iko zvino takuzva kuti tane 25 vanoshandira United Nations vakashaya nevaviri vanga vari kuenda kunopinda misangano yeAfrican Union asi vasingashandira African Union vakashayawo. Zviri kurwadza nhasi munhu wese angangori nengekuchema kuchema shamwari dzedu dzakashaya dzimwe dzatinoziva dzepedyo pedyo dzimwewo dzatisingazive asi vanga vari kumaUnited Nations agencies akasiyana siyana. Vatanga tinonya kuziva kune vanoshandira WFP kune shamwari dzedu dzakati wandei dzakashaika mutsaona iyoyo yendege.
Pane zvizvarwa zvezimbabwe zvakawanikwa zvichibatwa mudambudziko iri rezvamunoziva
kuchema imomo kufara kwa kwakanyanya kwatakapiwa naMwari kutanga tisingafungiri nekuti nemumwe wedu watinoshanda naye anemufarirai munatsirei chataurwa anoshandawo kuWFP aifanira kunge akakwira ndege iyoyo nezuro asi akadya nevamwe vake nemusuwe chishanu manheru vaanoshanda navo vachibva vamutaurira kuti nhaifari uri kuda kuenderei kumusangano mangwanani kana nakadaro esani wati kumbomira ozokwira ndege yekumasikati haana kuita navo abva achinza ndege yake yaanga akakwira zvokuti dai anga akakwira ndege inomo tingadai takarasirwa nechizvarwa chekuzimbabwe. Uyezve isati ichisvika ndege ichibva kusouth africa yaiva nechimwe chechizvarwa chezimbabwe vanonzi vamawana vanoshandawo mune vakasvika nendege iyoyo yakazopfuura yachienda kasimwe. Saka tinotofarawo kuti hapana chizvarwa chezimbabwe chakawanika chichipinda mukati mendegei kwete nekuti tinofarira kuti vamwe dzinyika vashayi asi zvinhu zvakange chipowo kutenda kuti mwari variko kana vachinungu vamwewe nebasa ravanenge vainaro zvakada kuti ite vanodini vanokusevha semasevhera avakaita farirai tikuikakurwa kana kuya izvo pamusoro pevanhu vakarasikirwa neupenyu iye tikuchema unoburidzawo tikuvarangarira mimi namato yedu tichiisa kuti mwari vavabatsire. Pane mumwezve anoshanda kune inonzi ITU vakashanda muzimbabwe takasangana navo vane mudzimai wavo vachitaura nyaya yekuti vakashanda kuzimbabwe kubvira kare zvekuti ITU ndokerinongo yange kuzimbabwe vatosvika paretirement vakumirira taime retirement kuti mazuva avo atokwana vabva vanoshaya mafidhendi iyoyo nezuro vachisvika kurwadzikana nekuchema zvakanyanya kuti mwari anyaradze mhuri dzese dzakarasikirwa nevadikani vacho mukati meAfrican Union.